Uchiziliso chaye kunere ruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzec kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa6 Chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti iyi inoti veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe neunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumidzwa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzec kusvika musi wa18 kukadzi, uye komiti iyi inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos vunovati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinhira pakunge vagadzwa makomishina aya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzi maelectoral reforms, kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saa tinotarisira zvekare neiye kuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independent VSF. Inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoapointwa semakomishina. Saka kureva kuti pachaitwa mainterview avo zvekare, vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vano vasingasapoti zvematongerwo enyika, kunzi vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwevanhu vatsva muzec kunogona kusandura maitirwo ebasa muzec.
Chokutanga, nguva nonguva pakaudzwa vanhu vanyowana vanodaidza vaivo kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezec. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
Vamakoni vatiwo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zec ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane andingati mareforms, maelectoral reforms anoita kuti makomisheni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika, kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema-chema achipomera zec mhosva yekuita basa rayo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzipa vaudza Studio 7 kuti zec haina chimiro chakanaka kune veruzhinji, uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo, mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa, uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezec.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho nemuteedzeri wacho unenge wautotyora kodziri dzevanenge vasarudza. Ivo vanofanira kungoti paramendi yosarudza vanhu ivavo, yobva yasarudza kuti mukuru wacho neanoteedzera, zvongopera muparamendi. Nekuti paramendi kana ikazenge yakuisa mazita acho kune mukuru wenyika, zvoreva kuti yakuisa kune rimwe bandiko rinotove mamwe masimba.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zec inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji nemapato ematongerwo enyika vavimbe nayo.
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa patsva kuti rigokwanisa kuva muridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerero remu2023. Saka zvinoda varidzi venyaya zvazvinotaura nezvekuti mapoka ezvematongerwo enyika, mapoka ekodzero dzavanhu namapoka ose ane chokuita nekusharwa kwehurumende itsva vanofanira kuisa musoro pamwe chete, kounzwa maitiro matsva nomurawo mutsva namashandiro matsva ezec.
Vanenge vadomwa kuva nhengo dzezec vanoita makore matanhatu vari pachigaro, uye vanokwanisa kudomwa kuti varambe vari pabasa kwemamwe makore matanhatu zvekare. Pari zvino Amai Priscilla Chigumba, ndivo sachigaro wekomishen iyi. Atina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC, amai Letitia Kazembe, kuti tizwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.